mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 19 Chivabvu 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Uye hachingati location masikwata tembe vanhu vakatanga nguva iyeye yaisungwa vanhu vachigara mumasango vanoita zvokugara mumasango panguva iyoyo. Saka zvadero vanhu vakapisira vakungozo vakaome kuyawo yemabhepu vachidero vachidero kudzamara bazi vakaome
zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa kunze kwePretoria zvatarisana nekudzoserwa kumusha sezvo vagari venzvimbo idzi vape kutsvagirwa kumwe kwekuenda.
But kuva netedzera maminimum standards yeKP hazvirevi kuti nyika ikanzi iri compliant zvavari kuita zviri raiti munyika mavo. Aiwa, nyika inokwanisa kunzi iri KP compliant asi madiamonds avo aine matambudziko akaita sekuti hurumende haisi kujekesa kumacitizens kuti mari yemadiamonds iri kuenda kupi.
Basa resangano remangoda reKimberley Process Certification Scheme nderei chaizvo uye rinoshanda sei? Tichakuunzirai nyanzvi kuti itsanangure.
Takaona zvakafanira kuti ngatitsvage kuti vari kunyanyika zvakawanda zvinofadza sevapi and kuti tivaunganidze tokombaila malista acho ekuti vari top tereki muZimbabwe panguva ino vari kupisa tereki.
Sangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe rinobudisa mazita evechidiki vane mukurumbira nekubudirira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa munzvimbo dziri kunze kwePretoria muSouth Africa dzinoti Plastic View neCemetery View dzinonzi dzatarisana nekudzoserwa kumusha sezvo vagari venzvimbo idzi vape kutsvagirwa kumwe kwokuenda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru zviviri zvinonzi zvinogara munzvimbo mbiri idzi dzakavakwa nemarata nemapepa. Vanoona nezvokugariswa kwevanhu mukanzuru yeTswane kana kuti Pretoria vaEbletown vanonzi vakaudza vagari ava nezveurongwa hwekuti kanzuru yavo ichabisa zvikamu 30 kubva muzana chete zvevanhu vari kugara mumisha miviri iyi zvichinoiswa kunzvimbo dzakarongeka dziri chinhambwe kubva apa. Izvi zvinoreva kuti zvikamu 40 kubva muzana zvichasara zvisina kwokuenda. Vakawanda vanogara munzvimbo mbiri idzi vanonzi vanorarama nekuita mabasa ose ose uye kubatsirwavo nevamasangano anopa rubatsiro pano nepapo. Jonga Kanemiri weStudio 7 abata mumwe wevanoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mumisha iyi, mufundisi Richard Moyo, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Baba akandimiri nevateereri vose icho chitiko chamabvunza chitiko chemazvo kwazvo. Takaona nhau idzodzo dzakabuda nezuro dzinobuda mukati menzvimbo iyoyo yemasabhabha evhuri chipiri zvichinzi vanhu ivavo vanofanira kuti vatarisirwe nokusungwa vachidzokeswa kumusha vasina mapepa, nokuti tinoziva kuti 70% zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo vomo vashomasa nevekuLesotho.
Chii chiri kuita kuti vade kubviswa panzvimbo idzodzo?
Pane maproblema akawanda anongoitika nokutsvakabvira kare nakare kubvira 2008 vachigarako, especially munenge muchipomerwa maviolence panokubvisa kurayana dzimwe nguva neumbavha hutsvo dzinongosvika umomo nokuitika zvimwe zvakasiyana siyana. Isi zvatinoziva kuti nzvimbo iyi yakakomberedzwa nezimba dzevarungu iri nzimbo iri pamusoro soro inogara vapfuni vakanyanyisa vamwe zvari padhuze epamoyo uye futi matambudziko anoitika mukati menzvimbo iyo munogara muchitsva nokuti dzimba dzaizhinji dzakabatana dzemapepa munogara muchitsva vanhu ngo vachifa vachiparadzwa midziyo vaisara vasina zvinhu saka inhau yakangobvira kare ichinetsa vaitombobviswa muhospitari asi vengos vaivamirira vakanga vachienda kuti vachigara vachipina vachinzi vadzosere ipapo bcause vemetro kwata chokuti municipality yaisimbwa yechidzinga asi vachinzi vava vatiwe mukoko saka ndoo nhau yatakaona iyo yakasiya chishungurudzika nezvazvo uchinzi 20% vemusouth africa munomu kunge vafa kuti vaende kumakanzi kutsindin 40 saka zvitarisa tinoona kuti musouth africa mukati menzvimbo iyo havatombosviki kana ma100
nzvimbo dzamuri kutaura idzi mufundisi masquata camp here kana kuti rutori rukisheni rwakagadzirwa kare
nzvimbo iyi hatingati location masquata camp vanhu vakatanga nguva iyaiya yaisungwa vanhu vachigara mumasango vanoita zvokugara mumasango panguva iyoyo saka zvadero vanhu vakapisira vakungozovakawo mikuku yavo yemapepo vachitero kudzamara vazovako mimuku yakafana nemazenge chishindo mukupe yakawanda ukoko vachizowanawo rubatsiro rwokupuwawo mvura rwokuitisirwawo matoireti nezvimwe zvakadaro uye futi neclinico kana kuti nezvikoro zvevana nemakreshi panzvimbo iyoyo vachiyo zvai isquata camp iri pakati pemasababa
saka vari kurarama sei vanhu vari kugara munzvimbo idzi
advantage iriko ndeyekuti inzvimbo ine mabasa mazhinji kunofana nokugara kurana location kurana mamelodi kaurana chembisa kana kuti atiditi vari kupi kupi
munofunga kuti kungaita zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakadii munzvimbo iyoyo
zvizvarwa zvezimbabwe zvakawandisa zviku hazvingatogoni kuverengeka kana kuma 20,000 vagona kusvika vanhu kuzimbabwe nekuti kune vakadzi nevarume nevana vazhinji vari koko kune vanhu vakawanda vachiverenga nzvimbo dzese ukunuku kana mu30,000 vagona kupinda
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa mufundisi richard moyo vari parunhare kwakare kusouth africa najonga kandemiri westudio 7 chikwata chinobva kusangano rinoona nezvekucherwa kwebangoda rekimberley process certification scheme chiri muzimbabwe kuona kana zimbabwe ichitevedzera zvakakwana gwara nemitemo yekucherwa kwemangoda kimberley process certification scheme inoshanda nemasangano akawanda munyika imwe neimwe munocherwa mangoda mukuona kuti mangoda haacherwi kuti ashandiswe mukurwisana munyika dziri pakurwisana kuti tinzwe pamusoro pekimberley process certification scheme tabata mukuru wesangano recenter for natural resources governance vafarai maguu kuti vatirondedzere pamusoro pesangano iri
kimberley process yakatanga muna 2003 zvichitevera united nations general assembly resolution 55-56 of 2000 resolution iyoyo yakatevera makore mazhinji eongororo dzanga dzichiitwa neUnited Nations Security Council pamwe chete nemasangano akaita sana Global Witness avo vanga vachionesa kuinfluence yemadiamonds kumacivil war anga achiitika munyika dzakaita sana Angola, Sierra Leone neLiberia saka izvozvo ndozvakakonzera kuti United Nations iti kuti tidambure hukama huripo pakati pemarough diamonds nehondo uye kusagadzikana zvakanaka munyika dzinoprodusa marough diamonds ngatiumbei organization inounganidza nyika dzinoprodusa madiamonds nyika dzinotenga madiamonds uye nyika dzinomanufacture maproducts anobva kumadiamonds yatingati jewelry pamwe chete nemaindustry vanoita nezvediamond mining avo vanoungana anda inonzi World Diamond Council kwotiwo zvekare maNGO akazvimirira oga anenge achipa information yetsvagurudzo dzavanenge vachiita pamusoro pelink iri pakati pemadiamonds nekusagadzikana zvakanaka munyika Saka ndo paka ba Kimberley Process.
Kimberley Process ino wana simbarayo kupi va magu.
Ino wana simbarayo from the United Nations General Assembly. We in the United Nations Security Council. We use kare iri a voluntary organization. Nika zino apply kuti ziruda kujoin a KP. We zino kwanza kuti adzichadi kujoin a Kimberley Process. Kana kumbojisa pa self-suspension yekuti takumbojisendeka sezvakamboita Venezuela wombomira vari kunze kweKimberley Process vozodzoka kana vachinge vakuda
mitemo kana kuti mirairo inoshandiswa neKimberley Process inodzikwa nani uye nyika dzinoita nhengo yesangano iri sei.
Gwaro guru reKimberley Process nde ravanoti core document. Core document ndo document rakapa iratingati bumbiro re mtemo yeKimberley Process rakanyorwa muna 2003. Pamusoro pezvo gore rimwe nerimwe KP inosangana muna June uye muna November. Muna November ndo munoitwa anonzi ma administrative decisions. Ma administrative decisions ma decision anenge achitorwa nema ad hoc committee emKimberley Process. Pane ma committee akaita se working group on monitoring, working group on statistics, working group on artisanal and alluvial diamond production, working group on diamond experts, a working group on procedures. Ma working groups iwawo throughout gorerese vanenge vachisangana vachigadzirisa ma drafts vanenge vachida kuzopresenta ku plenary. Saka pa plenary ndo panochinzi iya administrative decision kana kuti recommendation yakaitwa ne working group yagamuchirwa ne Kimberley Process. Saka ya part and parcel yema policies eKimberley Process. Saka mtemo hii inogadzirwa nema committees asi inofanira kuti iadoptwe ne plenary kunze kwe working group on diamond experts. Ava ndochete vane kwanisa ku introducer a new policy or a resolution outside the plenary.
Vamago zvinenge zvatarwa nesangano iri zvine uremu hwakadini kudzimwe nyika dzepasi pose.
The process ine announce ma minimum standards ekuti nyika dzinenge dzapinda mu KP dzinofanira kunge dzichitedzera mitemo. Pane mitemo yekuti iyoyo ukasaitedzera unebva wanzi uri non-compliant kana kuti hausi kutedzera mitemo yeKP. Saka ma minimum standards aya akaitwa minimum kuitira kuti nyika dzakasiyana siyana dzine mitemo yakasiyana siyana dziri mutungamiri wakasiyana siyana dzinokwanisa kuti dzishandise ma minimum standards iwawo kuti dziwe compliant ne Kimberley Process. But kuwa ne kutedzera ma minimum standards eKP hazvirevi kuti nyika ikanzi iri compliant zvavari kuita zviri right munyika mavo. Aiwa, nyika inokwanisa kunzi iri KP compliant asi madiamonds avo aine matambudziko akaita sekuti hurumende haisi kujekesa kuma citizens kuti mari yemadiamonds iri kuenda kupi.
Avo vange vari mukuru wesangano re Center for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare ne Studio 7. Nore Institute of Corporate Directors of Zimbabwe rakabudisa gwaro repagore revechidiki vari pasi pemakore makumi mana vane mukurumbira nekubudirira mune zvavanoita zvakasiyana siyana munyika. Veruzhinji mumapepanhau nemumaredhiyo vakakumbirwa kuti vasarudze vavaida. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira anoshanda nesangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe, Dr. Proctor Nyemba, vati chirongwa ichi chinobatsira vehurumende nevemabhizimisi kuwana vechidiki vanonzwikwa nekuteverwa nevanhu vakawanda. Vamwe vevakapinda muchikwata ichi ndi Clive Majoni, Dr. Henry Dandazi, Elizabeth Masiwa na Nyaradzo Zviwayo, avo vanotungamira mabhizimisi akasiyana siyana. Evans Zininga akaita hurukuro nemukuru wezvekurongwa kwebasa musangano reInstitute of Corporate Directors Zimbabwe, muzvare Joyce Chireka.
Tiroona kuti munyika medu mune vanhu vakawanda vari vechidiki vava vari kuita zvihombe chaizvo, and hapana anga achinyanyotaura nezvavo. Takaona zvakafanira kuti ngatitsvage kuti vari kunyanyoita zvakawanda zvinofadza ndevapi, and kuti tivaunganidze tokombaila malist acho ekuti vari top tereki muZimbabwe panguva ino vari kupisa tereki ndevapi.
Maita izvi, tarisiro yenyu inenge iri yei kubva kune vakasarudzwa totarisawo kubva kune vari kutarisa vakasarudzwa?
Chekutanga, vakasarudzwa vaida kuti vazive kuti tiri kuonawo and tinotenda nebasa ravari kuita nevarambe vachingozviita, and kuti vavewo maexamples akanako kune vamwe vari kuda kusumukira mumaindastries akasiyana siyana, kuona kuti nothing is impossible. Hapana chinoramba kana munhu achida, kana munhu akaisa effort, akaisa simba rake resi kuti ashande, anosumukira. Hazvina basa neage, hazvina basa kuti uri mukadzi kana kuti uri murume, zvese hapana, zvese zvinoita.
Mukabvisa vezvematongerwo enyika pane vanhu vakasarudzwa ava, ndevapi vamwe vamunganongedzere kuti nhingi nanhingi vakapindawo muchikwata ichochi?
Okay, tikatarisa list redu rine vanhu vakawanda vasiri vezvematongerwo enyika. Vekutanga tikatarisa pana anonzi Mr. Arnold Chimambo, vane 34, vandi CEO wenonzi Zodstart Global. We've got Dr. Henry Dandazi, vane 34, and wakatanga ndo vanoti vanorana Interpass Medical Lab. Then kune mukadzi aita zvihombe tereki Nyaradzo Zviwayo, vane 30 chete, but she started inonzi Yanaya, which is a restaurant chain. Saka yakatango shop one, I think it is upper 10 all over the country. Tina anozivikanwa tereki Mudiwa Hood, vanoitawo 36, is a banker kuStewart Bank, and also a founder and is a co-owner the Sky Angels. Clive Majoni Chubb Security Zimbabwe, vane 39. We also have Dr. Tinashe Manzungu, 37, is a director of Zing Build Property Investments.
Asmat Zmai HDK, Vashoma, Rever Pita, Ozno, Garazogadar.
Natuna, the Tara Varumistere, Gang, that gets an alphabetical order.
Mukunga needs a Kuma Zita Ai, Nekua Shambat Zranika, SHINs, White Wona, good eyes. Tarisiro yera mangwana inozove yei kubva ipapa?
Avo vange vari mukuru wezvekurongwa kwemabasa musangano reInstitute of Corporate Directors Zimbabwe, muzvare Joyce Chireka, vachitaura naEvans Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mashanu nevapfumbamwe 259 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi masere nevatanhatu 5486. ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 250,007 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matanhatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvishanu zvine mazana masere ane gumi nevaviri 6,165,812 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana mana ane makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 4,436,197 Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsday mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanokurudzira National Peace and Reconciliation Commission kuti ipedze nyaya yegukura hundi sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa. Mukronika mune nyaya inoti hurumende yapinza basa varayiridzi vanoita zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe nevana 3,904 sekukumbirwa kwayakaitwa nebazi rezvedzidzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kanaka pana babao vanga vachitaura vane mask avo mudhara uya nemask uyo anga achitaura zvokutaura kuti kwaima opposition party ngatitei dialogue ngatitei unity ngaite iye unity kana tumwana garu hatumwana vamunangagwa ngaite iye unity government yati iye isusu poverty izvo isusu hatidi ngabvunze isu vanhu isusu hatidi hatichadi zvigoma zviripo. Iwe kana watumwa na garwe iwe ita unity government ita dialogue na mnangagwa ugare 3 years iwe ni mri yako mwakaisa mnangagwa noti isupovu isa atidi kwa taba tabakure atichadi atichadi taneta atichadi shumi kurese mkumana uri wano uda uta unity government nani uri mwamurume uri baba yu uda untula mbaba uku next job uza pa mbapako uti kwa wea mtu bezire upano kutino kushinda kumuri ya ndugu na mnamu ya ndikuri la uta za kumu msamsoro msamsoro zesha misa ati hindi za unity government isu ati hindi mwa wana baba wete la kilika na wazakishu uta baba wanu ila budi wanu shamisa chete chete ndo watu lukuda
Magadiko Pastor Joseph. Kada utaura pamusoro pezanupiefu. Aiwa zanupiefu irikuzvishaisa value yega. Munhu wese aida zanupiefu kubva 1980. Asi vanhu havachada nenyaya yekubata kwavari kuita vanhu rafu. Vari kubata vanhu rafu. Masevhu sevenza ana mari. Vana vechikoro havachadzidza. Iyo korona yacho yanga zvazvakanyanya korona yacho vanhu kuvharirwa kudzivisa buda. Asi mufungeti kana werenga Mozambique chaiyo. Haina kana kumboita lockdown yakaitwa muZimbabwe. Haina vanhu vaingofamba semazuva ese. Vachizoti vanhu vavo vakavaregedza vakavati varasaende kumabasa. Vanoita sei? Vanorarama sei? Saka iwo chavo maZimbabweans anenge maZimbabweans Zimbabwean government inenge ichidangofikisa vanhu chete. Saka izvozvo izvo ndo zviri kutoishaisa vanhu izvozvo. Haishina vanhu nenyaya izvozvo nenyaya yeutsinye iyoyo yokuitira vanhu utsinye yokuti vanhu pavanodya napo ndopavanotora zvese utsinye kwese 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 vanongoitira vanhu utsinye. Saka vanhu vacho vanogokudai sei? Munodiwa sei nevanhu? Havakudei. Saka musisina value.
Makadiko shamwari westudio 7 sangamira vashamarari. Ndambotaura nyaya yapurezidendi wedu wavachiwengwa hanzi vakaenda Singapore kwaakanoita nezvenyaya yekuzvemvura here. Iyo mvura yacho iri kunetsa futi munyika medu munomu. Apesi nyaya yazondirwadza manje nyaya yekuti vanhu vanotenga zvombo. Vanotenga zvombo zveiko pane kuti vadhevhelope nyika yedu pamari yekutenga zvombo vatenge chikapu chichiwanika munyika tigere muchemu chezvo zviri kungokwira zvimwe zviri kushayika mastoro. Ada rwadza zvamudipa South Africa pangwa handinale kuti pa South Africa.
Ndiri vamuka vamuka basera vadi ndotenda ane studio in 7 kuti pano tovhura fungwa. Ndoda kubvunza ne murume uyu anonzi Saka aibva kuZimbabwe kubva kuRwanda wekila Saka, what is the image of Zimbabwe to the international and to international? Ndoreva kuti this is the end of ZANU-PF. Ndiva zvinoreva was vanhu vanouraya. They are supportive, vanosupporta nepakuuraya kwavo. Image yeZANU-PF international yamera sei? Kumbira mudibatsira hawo.
Ai ai apo pa Studio 7. Ini ndinoda kungoti zvangu kune mapurisa eZimbabwe. Unhu uyiwa vanoita kukanda maspaidzi. Vanozwa mweya wavo uchiita sei? Shoshwa kuchekeresa upenyu hwevanhu nekuda kwezvinhu zvisina basa. Aiwa mapurisa eZimbabwe ngaasadaro zvaanoita zvina kunaka. Shoshwa mapurisa herenga angaitia namudzvibha weZANU-PF zviite izvozvo. Hawe mukuru aripo uyu madongerwe nyima kutonga kwenyika chechoko hapa zvisina kana chavanombogona. Pane kazvasi zvakutaura zvekuti mabhengi hapana kuendesa maiwi ndokusa hapana kana zvinotombozivikanwa ipo paya idi tatenda.
Makadii makadii pa Studio 7 apo makadii venyu, tiroda kutaurawo panyaya iyi yamupiranya iyi. Zvinhu zvakashata zvikuru zvakaita izvozvozvo zvokuuraya anhu vakawanda, ende auraya vanhu vakawanda otiza wouya muno muZimbabwe. Munana Munangagwa vakauraya vanhu vakawanda pagugura hundi. Saka nei ndaiona zviri nani haikoti yongotorawo Munangagwa wacheiyeyo voitawo zvaanoda naye pamusana pekuti akaurayawo vanhu vakawanda pagugura hundi. Saka zvakangofanana nezvakaitawo namupiranya izvozvo. Munangagwa ane utsinye, munhu akaipa. Anogotora munhu avari kuziva kuti akauraya vanhu kuogomuchengeta munomu, osvika pakufa ovigwa munomu. Zvichirevei?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakafa zvichitevera kuputika kwematangi egasi muNigeria vave vapfumbamwe. Umwe muzinda unogara vanhu wakaparadzwa mushure mekuputika kwematangi aya mudunhu reKano, asi vakuru muhurumende havasi kubvumirana pamusoro pechakakonzera njodzi iyi. Sangano reUnited Nations rinoti hondo iri mudunhu reTigre muEthiopia iri kutadzisa kuenda kuchikoro kwevana vanopfuura miriyoni. Vagari veguta reGashena vanoti varwi veTigre vanoshandisa zvikoro senzvimbo dzekuungana uye vanorasa mitumbi yevanhu munzvimbo dzakatenderedza zvikoro. Varwi ava vanoramba mashoko aya vachiti paitwe vanoongorora vakazvimirira. Musoja weRussia wekutanga kumiswa mberi kwedare muUkraine achipomerwa mhosva dzehondo, nezuro akabvuma mhosva yokupfura nekuuraya murume akange asina zvombo ane makore makumi matanhatu nemaviri. Musoja uyo ane makore makumi maviri nerimwe anogona kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwese. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa kunze kwePretoria zvatarisana nokudzoserwa kumusha, sezvo vagari venzvimbo idzi vave kutsvagirwa kumwe kwekuenda. Sangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe rinobudisa mazita evechidiki vane mukurumbira nekubudirira munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.